Mumwe mugaro wemuchinoi vaLovejoy Rupato vati zvinosuwisa kuti nyika iri kurangarira zuva iri munyika muine kupesana munyaya dzezvematongerwo enyika. VaRupato vati vanhu vanofanirwa kubatana munyika zvozotekeshera mudunhu reAfrica rose. Izvo zvatsigirwa navaQFO kugara mushoma ava vati havaone chikonzero chekupemberera zuva ranhasi sezvo dzimwe nyika dzemuAfrica dzichiregerera zvizvarwa zvemuZimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvinetswa zviri munyika.
No reason to celebrate Africa Day because the region yacho Africa, as far as we Zimbabweans are concerned, iratidza kuti ndainana hanyaniso. Saka varikutosapota system yakaora. Saka tino celebrate Africa Day, tichicelebrate achii? Hapana.
VaChristopher Magaso vati hapana kubatana kwechokwadi muvanhu vemuAfrica umo mune zviwanikwa zvakawanda asi vanhu vacho vachishupika.
If really the economy cannot support was there in Africa, as Africans, then it's still with us.
VaMagaso vati dai nyika dzakabatana mudunhu reAfrica dzingadai dzakagadzirisa matambudziko ari munyika munyaya dzezvematongerwo enyika ayo vati ave nenguva.
Vaifanira kunge vakaresolva pasi iri muno muZimbabwe kudhara. But you know, it seems as if we even in neighboring countries they are benefiting from that.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvari Jespina Mukoko vati kushayikwa kwezvinhu zvinodiwa mukurarama kwemunhu wese kunotyora kodzero dzemunhu izvo vati hazvienderane nemweya wekubatana muAfrica. Mumashoko avo paurongwa hwekucherechedza zuva iri hwakaitwa nezuro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vakati vanofara zvikuru kuti African Union inogara yakamira neZimbabwe nguva dzose. Asi vamwoyo vakashushikana zvikuru netsaona dziri kugara dzakavhiringa dunhu reAfrica zvikuru rekuchamhembe uko kwakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zuva reAfrica Day rave nemakore 56 richirangarirwa kubva pakaombwa boka reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.